This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina kurume 10, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo kuIMF neWorld Bank kuitira kuti ichitanga kukwereteswa mari senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuIndia rwokonzera mutauro wakanyanya munyika. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanorwara neitsvo reWorld Kidney Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti Zimbabwe inofanira kuvandudza maitiro ayo munyaya dzezveupfumi uyewo inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo kuInternational Monetary Fund, IMF neWorld Bank. Vatiwo nyika inoda rubatsiro rwemari kubva kumasangano aya kuti ikwanise kusimudzira upfumi hwayo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora remangwana renyika munyaya dzeupfumi wange wakarongwa nesangano reIMF pamwe nebazi ravo muHarare nhasi, vachinamasa vati tarisiro yavo ndeyekuti upfumi hwenyika hukure nezvikamu zviri pakati pezvitanhatu negumi kubva muzana mukati memakore gumi anotevera. Asi kuti izvi zviitike, vachinamasa vati Zimbabwe inofanira kusandura mitemo yayo munyaya dzemabhizimisi neupfumi. Vati izvi zvakaoma uye zvinoda kushinga sezvo paine kukakavadzana pakati pemakurukota ehurumende vemabhizimisi pamwe nevanhuwo zvavo. Asi vati kuti nyika ifambire mberi, vanhu vese vanofanira kukurudzira shanduko iyi munyaya dzeupfumi. Vachinamasa vati kunyange hazvo Zimbabwe yakabudirira pane zvese zvaidiwa neIMF pasi pechikamu cheStaff Monitored Program, inofanira kubhadhara zvikwereti zvayo kuitira kuti ikwanise kuwana rumwe rutsigiro rwemari. Asi vatiwo nyika haifaniri kungotarisira rubatsiro kubva kunze, asi kuti inofanirawo kuvandudza mashandiro emabhizimisi pamwe nemitemo inokanganisa mashandiro emabhizimisi munyika. Mukuru webhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vati nyika iri parwendo rwekubudirira uyewo inofanira kutengesa zvinhu zvakawanda pamwe nekusandura mashandiro anoita mabhanga ayo pamwe nekuvandudza mabasa ekurima.
Tikuti izvo Zimbabwe kuti ibudirire inofanira kuva iri inofanira kudzira nedzimwe nyika zvakanaka, nekuti kuita mubindoga nekuti hazvizi zvakanaka izvozvo. Toti Zimbabwe tishande tega isei nyika, toshanda futi nedzimwe nyika zvakanaka kuita kuti nyika yeZimbabwe ibudirire.
Vari kutungamirira chikwata cheIMF chiri kushanya munyika vaDominico Fanica vatiwo Zimbabwe ine mukana mukuru wekusimudzira upfumi hwayo uye inofanira kutanga kusandura mitemo yayo pari zvino kuti ikwanise kuwana rutsigiro kubva kumasangano akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vatakunda mugaga vati mashoko abuda mumusangano wanhasi akanaka chose, asi chitsvambe chiri kuhurumende kuti idzike mitemo yakajeka pamwe nekurwisa uori kuti upfumi husimukire.
Saka tiri kuti isusu panguva ino izhi hurumende ikakwanisa kugara pasi yotarisa nzira dzatingati dzakashambadzika dziri transparent dzekuchengetedza diamond mchana watu zinokuwa nisika kana kutosumza ufumo inika. Nyaya ma diamonds, nyaya banking sector. Mufunga mchana watu mabenga anosanga nisita Barclays, alikubuda mwafrika. Junu zinokuwa nisa kuwa za ufumo inika inowe.
Vati wakushanda kurikita IMF ne urumende pare zinokuwa kana kachose uye kuchabatira nyika zikuru. Asimu zina bizimisi vakumbra ikatsande vati wo. Kunyange azvo mashoko avachina masa na vamanguja akanaka chose, makurukota ehurumende anofanira kutaura neizwi rimwe, uye kana paine kupokana vanofanira kutaura namuchiwande kwete kupopotedzana pachena.
Urumende yakambotaura kuti minda tatora taakugadzirisa wose uzunzwa mumwe kuti ndatora munda. Saka vanhu vanoshama kuti aishi ku hatisati tapedza. Ndozvimwe zvezvinhu zvinongotiremera isu kuti naye varume. Tipapi uye ari kutaura zvipi ndezvemusoro wake kana kuti zvabva kuhurumende.
Sachigaro wesangano reCrisis Coalition in Zimbabwe avo vapinda vomusangano wanhasi amai Salidura vati gurukota rezvemari rabuda pachena kuti zvinoda mubatira pamwe kusimudzira upfumi hwenyika, uye vati itariro yavo kuti vese vane chekuita nenyaya iyi vachashanda pamwe chete.
Tinotoona sekuti mukutaura kwavo chokwadi vataura ivo kuti kuve neshanduko inofanira kunge iri gutsa ruzhinji. Mubatira pamwe kuti munhu wese ane chekuita nekuti upfumi huendeke anofanira kunge vaita nhaurirano nekujekeserana nekuita mubatira pamwe, nekuti zvinhu zvinova zvinozovhiringidzira uzhinji rweZimbabwe.
Zvichakadai zvichitevera kubudirira pachirongwa cheStaff Monitored Program, bodi reIMF richagara musi watu kubvumbi kuti rizeye nyaya yekuti robatsira Zimbabwe here kana kuti kwete. Zimbabwe ine chikwereti chemadhora biriyoni nemamiriyoni mazana masere kuIMF, World Bank neADB, nechikwereti chemabiriyoni masere emadhora kunyika dzakasiyana-siyana, uye kana ikagadzirisa nyaya dzayo neIMF inogona kutanga kukwereteswa mari zvekare kunyange isati yabhadhara zvikwereti zvedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato anopikisa nenyanzvi munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika vari kushora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekusimuka munyika vachiti vakananga kuenda kuIndia vachizotadza kupinda musangano wavainge vashanyira vachiti wainge usina kurongwa zvakanaka. Mutauriri vaMugabe vaGeorge Charamba vaudza bepanhaure Herald kuti vaMugabe vakazoona kuti zvinhu zvikuru panyaya yekuchengetedzwa kwavo zvainge zvisina kumira zvakanaka. Vamwe vakuru muhurumende vanoti vaMugabe vari kuSingapore pari zvino sezvo vakatanga vaendako vasati vasimuka kuenda kuIndia. KuSingapore ndiko kunoendwa navaMugabe kana vachienda kunoona vana chiremba vavo. Asi hazvisi pachena kuti vari kuona ana chiremba ava here kana kuti kwete. Bepanhau reHerald riri kuti vaMugabe vari kuIndia, asi gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vataura patwitter pavo nhasi kuti vaMugabe havana kusvika kuIndia asi varamba kuti varipi. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba rashe mbengegwi kuti tinzwe kuti vaMugabe varipi chaizvo. Gungano raendwa navaMugabe rinonzi World Culture Festival, uye mumwe munhu ataura neStudio 7 kubva kumusangano uyu ati uri kutarisirwa kutanga nemusi wechishanu mangwana uchipera nemusi wesvondo. Mapurisa emuNew Delhi muIndia muri kuitirwa musangano uyu anoti vakaronga musangano uyu veThe Art of Living Foundation havana kunge vagadzirisa nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu, uye pange pachityirwa kuti vanhu vanogona kutsikirirana vakafa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu avanoti vaMugabe avaifanira kuenda kumusangano wakadai nekuti vamwe vatungamiri vanongotumira makurukota avo.
Urwo rwendo runotisetsa zvikuru nokuti zvinongotaridza kuti vakuru ava vanovapa mazano vakupota vachikundikana kana ivo pachezvavo vokundikana. Sokuziva kwatinoita kana head of state achinzi unofamba, haangofambi rwendo rusina kunatsokukwenenzverwa. Zvinoapa zvataridza kuti somunhu anoda hake kugara ari mundege ari mumhepo vakaita kumhanyira. Zviri pachena kuti musangano uyu ndewenhando, ndewemaumbwe, nokuti president vokuIndia, head of state weIndia, zvose naprime minister wacho Wose wakatoti isa atuvu yiko.
Asika vamwe va gutvanga vachiti vanga vachienda kuva mugabe kuno simbisa ukama weZimbabwe neIndia kwete kuti vaingoenda kumutambo.
Ava ndo manyepozve. Kusimbisa ukama hey, tose tinogara tichiziva kuti India nesu Zimbabwe takagara tichihwanana, hatina bopotora takamboita neIndia.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai.
Mugabe akambosimuka sei Zimbabwe asingazivi zviri mberi. Zvoita semashura asi zvese zvangosanganisa kusarongeka kwehurumende yavo nokurongeka kwavo semutungamiri wenyika. Saka nokudaro zvinhu zvinosuwisa kuti vanhu vasati vatapera kubhadharwa macivil servants vanhu vachiri kutambura vaitsvaga chikafu nokutsvakwa kwakaita. VaMugabe vanowana mari yokutambisa vachikwira ndege vachibhururuka bhururuka vachienda kuIndia vachidzoka vasina chavakabata kungondotamba chete nokudzoka murume mukuru. Zvinhu zvatishamisa, zvinhu zvatirwadza.
Asi izvinhu zviri kukushamisa here?
Tinotishamisa ndechekuti zvokwadi vanhu vakavatenderedza vose ivavo. Naivo murume mukuru anonzi ndiye akafunda muno muAfrica havana makore akawanda anodarika 35 years achitonga, asi havagoni kurongeka kuti vasatambisa mari yenyika. Nyika haina mari, macivil servants arida bonus, macivil servants anoda pay. Nyika haina chibage, asi ivo vanowana mari yekundotambisa. Chinotishamisa ndichocho chokuti pane vakaita mavune vaMugabe nene vakarega kudaro, zvinhu zvinotigumbutsa senyika inoi.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuAddis Ababa, Ethiopia, vaClifford Mashiri ava vanoti zvaitwa nehofisi yavaMugabe zvinhu zvinonyadzisa zvikuru.
Izvi zvinhu zvinoshamisa kuti titaure mune rwendo rwakaitwa navaMugabe kuIndia, uyezve zvinonyadzisa kuZimbabwe kuti mutungamiri wenyika vanoenda kurwendo rwakareba kudaro vachitungamira vanhu vakawanda vakafamba navo.
Asi kana pachinge paitika zvinhu zvakadai ndiani anenge aronga?
Hongu kune zvinonzi kuti Foreign Affairs ndiyo inotaura kuti kwaita musangano, asi medzisiro ndeyekuti inonzi Office of the President and Cabinet ndiyo inozoti iyo tabvumirana nekuti president vari kusimuka kana kuti havasi kusimuka. Saka muchidimbu Dr. Meshack Sibanda ndivo vanotarisana nenyaya iyoyi kuti vakabvumidza or vakaita sei kuti president vaende kumusangano wakausina kukodzera kuendwa napresident.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuAddis Ababa, Ethiopia, vaClifford Mashiri vari parunare muLondon. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemagandanga muGermany pamwe nedzimwe nyika dziri kuongorora zviuru nezviuru zvemapepa kana kuti mafiles anonzi akabiwa kubva kuchikwata cheIslamic State, ayo anonzi ane mashoko akawanda anoburitsa mapindiro ari kuita vanhu vanenge vachida kuteera chikwata ichi kana kurwisa dzimwe nyika. Sangano renhau reSky News rinoti rakawana mafaira aya kubva kumunhu akabuda muchikwata ichi, uyo akaudza mutori wenhau muTurkey kuti akaba memory stick kubva kumukuru mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvinhu muIslamic State. Mumwe mwanakomana wemuFlorida ane makore mana akapfuura amai vake nepfuti asina kuzvironga mushure mema awa mashoma-shoma amai vake vaenda padande mutande vachirumbidza unyanzvi wemwana wavo mukushandisa pfuti. Mapurisa emuFlorida anoti ari kuferefeta chiitiko ichi kuitira kuti azive kuti sei mwana uyu akanga aine pfuti mai vake vasingazvizive. dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinhu zvinofadza kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika akakwanisa kubatana nezuro nemhuri yekwadzamara mukucherechedza vaitaidzamara avo vakasvitsa gore nezuro vapambwa vachibva vatsakatika. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kubatana paurongwa hwakadai hakuna kuipa, asi hazvifaniri kuonekwa semhosva yaparwa nemapato akakundikana kutsigirana nemhuri yekwadzamara. Nyanzvi inoongorora zviri kuitika munyika yakazvimirira vatendai Ruben Bofana vanoti munhu wese wemuZimbabwe anofanira kurangarira vadzamara sezvo vari chizvarwa chenyika. Ukuwo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye varisachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana vanoti kunyange hazvo vachiwirirana navambofana havatambiri vari kushora ZANU-PF kuti sei yakatadza kuva pachiitiko ichi. Vamangwana vanoti ZANU-PF haina kunge yakokwa, izvo zvakapa kuti isavapo paurongwa uhu. Rachel weStudio 7 atanga nekubvunza vambofana maonero avo nekuungana kwakaita vanhu vachirangarira vadzamara nezuro.
Ndinoremekedza nekurumbidza vanhu vese veZimbabwe vakakwanisa kuungana nezuro vachicherechedza gore kubva pakashayikwa vaitaidzamara. Ndinovarumbidza, ndinovaremekedza, ndozva kuti zvakazvingorema kunyanya kune mhuri yavadzamara kuve negore musikazivi kuti murume aripi, baba aripi. Asi takaonekwa kuti tichibatana tichivarakidza kuti tinavo mupfungwa mukunamata, uyezve tichirakidza kuti chani nani akazviita zvinhu izvozvo hatizvifariri, hatizvisapoti, uyezve tichamira navadzamara nevamwe vese vanogona kunge vachivengerwa basa raitwa savadzamara iroro, kuti havasi vega vadzamara, takawanda tiri vanadzamara. Tichamira nadzamara kusvika awanikwa, uyezve zvaakaita izvozvo zvakamusvikisa kuti apambwe kana kuti ashayikwe, ticharamba tichizviita tisingadzokeri shure.
Vamangwana, tiri kuona kuti izvo kune mapato akaungana achirangarira hondo yese iri kuitika yekutsvaga kuti vadzamara vari kupi, munozvionawo sei?
Hapana chakamboipa kuti vanhuvaungana vachirangarira mumwe wedu muZimbabwe nakashayika. Chisina kururama ndechekupomera mhosva zvisina umboo kuna ani nani zvake. Taakutonzwa vambofana vari kutoindiketa kuti kune vanotoziva chikonzero chakashayikira munhu kana chakadhisapira munhu, akadhisapira nezvakati nezvakati nezvakati, zvinova zvinhu zvatisingazivi. Saka pamwe vanhu vanofungawo namafungiro iwayo vane zvimwe zvavanoziva izvi ngazikamwe noruzhinjisi, nokuti zvekungofamba vanhu vachingopomana uroi zvakaputsa misha yakawanda. Vanhu ngavangotarisa nyaya yekuti tine muZimbabwe nakashayika. Zvinorwadza mhuri, zvinorwadza vese maZimbabweni, zvinothreatena security ya everyone kana kuri kuti vanhu vanongoshayika kunyangarika pasi penyika kusaudzorwanikwa zvachose. Ndinorangarira ndichikura kunongo mudhara ainzi Wikirefu kumusha kwangu akangonyangarika kuti akadyiwa negarwe kana kuti akadi hatizivi, asati awanikwa nanhasi. Izvozvo zvakaita kuti isusu tese tive nekugedhageda kwemeno, tikahadzikesa izvo mukore iwoyo. Asi zvinhu zvinoitika, hazvirevi kuti zvinofanira kuitika.
Vambofana, tiri kuona kuti izvo pakuungana kwakaita vanhu nezuro vachirangarira vadzamara, hatina kuona bato reZANU-PF riripo richibatanawo nevamwe, imi munozviona sei?
Ndinopokana nevamwe vangu vandiri kutaura navo, ini hangu handina kubotaura kuti ibato ripi kana kuti hurumende kana kuti ndiani wandapomha uroyi. Asi izvozvo zvinounza kutaura kuti kana tine munhu watiri kucherechedza tese senyika kuti vaitaidzamara zvakaitika kwavari, hatisi kuona kuti zvakafamba sei, uyezve hatizvisapoti, hatizviremekedzi. Tida kuona mabato ese aripo. Zvino takaona paane rimwe bato rinoti izvizvi hatimo munyaya mazvo kana kuti hazvina basa kana kuti handizivi hangu kuti vaifungei mubato imomo. Isu sevanhuwo vanoona vari kudzimba kwavo ndopatinotonyanya kutaura, ndopanotobuda mitauro yakawandisa kuti sei vanga vasipo. Tinoda kuona sekutaura vamwe vangu vakuti kana zviri kurwadza mumhuri yese muZimbabwe kusanganira ZANU-PF, tinenge tichitarisawo kuti dai yanga iripo. Zvino kusava kwavo kwakutotipa mvunzo yakatowanda pane dzinduro kuti chii chakaitwa kuna vadzamara.
Ndouya kwamuri vamangwana, manzwa mashoko ari kutaurwa navambofana ekuti izvo vaitarisirwa kunge ZANU-PF ichinge iripo paurongwa uhu, imi semaonere yenyu sei bato renyu rezanpf risina kubatana nemamwe paurongwa hwakadzapara
chokutanga vakambotikoka chechipiri mukutaurwa kwese kwakuitwa kwese nepanonyorwa pese tinovhunzurudzwa isu nezvakadzamara but tikatarisira iyo nezuro wacho chaiwo vice president vamunangagwa vakatibvunzwa mubvunzo mumwe chete muparliament vakapindura kuungana nekumira namaplacards neminamato zvinoenderana nokuti religion yemunhu yakamira sei handizvo zvinounza vadzamara zvinounza vadzamara iinformation tine reward iri papa yakaitwa kunzi vane information utipeiwo tibatsire kuti tiwana vadzamara izvimwe zvese zvepolitical grandstanding nepoint scoring handizvo zvinounza munhu izvozvo
matimi vamangwana hamuna kukokwa tingati paurongwa hwakadai hwakada kufanana nerufu munhu angakokwa here kunzi uya uzobatana nesu
kurufu here nayo vakomanda kana michato wani vanhu vanokokana kana kuti kumanyaradzi vanhu vanokokana ungangosvika wongomiramira kuti ndauyawo uchiti ndinouya kuzodiko ndiwani chiripo ndechokuti kune vadzamari vanofanira kutsvagwa wanikwe ndopane nyaya chete ipapo vane information ngavatipe ngavape mapurisa mapurisa aunzi vadzamari panotori nemari yakamirira apo ndopane nyaya apo izvi zvekuungana ungana yes vanoungana vanoungana paunotira vanhu vane right yekuzviexpressa nenzira yavanoda but haikona kuda kumanikidza ZANU-PF zvexpressa nenzira yamachuza imimi ZANU-PF iri focus towards my results inopusha rather the government kuti government namapurisa vawane vatsvage kuna vadzamara ndopane nyaya
tisingadedi kupinda mune zvematongerwo wenyika zvakanyanya vamangwana panyaya iyi dzamara haasi mwana wehurumende here
mwana wehurumende ndosaka tatingari kuti hurumende basa rayo ndiri kutsvaga vadzamara kune zvati kutaura wanhu kuti ZANU-PF inofanira basa rayo ndirongopusha government kuti tsvagai vadzamara munhu wehurumende chizvarwa chezimbabwe chizvarwa chinofanira kuwanikwa tinotodawo kuti vadzamara vawanikwe ZANU-PF inotodawo kuti vadzamara vawanikwe mwoyo wayo inotogomera chaizvo kuti pane chizvarwa chenyika chisimho munyika nguva kana vange vatowanikwa vakawanikwa muna 2018 vanotopotera ZANU-PF saka tinotovada kuti vawanikwe
vambofana munowirirana here nemashoko ari kutaurwa navamangwana
bodo kwete hatiwirirani zvachose zvekutanga ipo panobvunzwa mabvunzo akakosha ekuti kunoda kukokwa here kana pane chinhu chabatanidza nyika hatizivi kuti tasei panangwa ipapo pana vadzamara asi vadzamara effective ndio vatove focal point yezvaiitika nezvo nyika yese iri kutaura nezvavadzamara saka handifungi kuti chinhu kana papanzi musi wa9 March vanhu vari kusangana muHarare tichifurangarira tichikurudzira kuti vari kuita nyaya iyoyo kana even vane information yacho huyai nayo ZANU-PF ingashayikowo sei pakadaro hapadi kukokwa pakadaro
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare mukwekwe manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vachitaura vari muBritain vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naRaychoto weStudio 7
makadii muri yeZimbabwe ndinonzi Nyaradzo Mashamombe vanondiziyawo vanochinyari ndiri mukuru wesangano rinonzi Take Life International Tali isangano revanasikana nemadzima echidiki isangano rinoona nekodzero dzevanasikana ndirizve muimbi ane madamba refu matatu asiwo ndine damba refu ridzva rinonzi zvatiri tererai mangwana munzwe misambo yandakuisirai
hongororo yakaitwa munyika munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti hurumende haisi kukwanisa kugadzirisa matambudziko anouya nekuda kwekuwanda kuri kuramba kuchiita vanhu mumadhorobha vachibva kumaruva izvo zviri kuita kuti vanhukadzi kunyanya varambe vachinetseka kuwana dzimba nezvimwe zvinodiwa pekugara mumadhorobha mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera
ongororo iyi iyo inonzi unearthing exclusions towards more inclusive Zimbabwean cities yaitarisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kuburikidza nekuongorora magariro evanhukadzi mumadhorobha pamwe nematambudziko avanosangana nawo vachitaura kumapeto kwemusangano wakaitwa mubulawayo munguva pfupi yapfuura wekuzivisa vamwe vemasangano akazvimirira ega zvakabuda muongororo iyi muzvare Olga Chisango murongi weongororo iyi vakati ongororo iyi yakanyanya kutarisa nyaya yedzimba nyaya kukwanisa kuwana rubatsiro runodiwa kubva kumakanzuru kana mapazi akasiyana siyana ehurumende uyewo nyaya yemhirizhonga. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo mbiri paguta regarega mumaguta matatu anoti Bulawayo, Harare nekadoma. Muzvare Chisango vanoti nyika payakawana kuzvitonga muna 1980 mitemo yaidzvinyirira vanhu vatema kuti vasagare mune dzimwe nzvimbo mumadhorobha yakabva yabviswa, asi hurumende haina kukwanisa kutora matanho ekuwedzera dzimba nezvimwe zvinodiwa nevagari mumadhorobha. Muzvare Chisango vanoti ongororo iyi yakaburitsa pachena kuti veruzhinji mumadhorobha vakatarisana nedambudziko guru rekushaya dzimba vachiti vakawanda vanoda dzimba havakwanise kuwana mari yakafanira yekuti vatenge dzimba kana pekuvakira dzimba, uyewo dambudziko iri rinoita kuti vanhu vakawanda vagare munzvimbo dzakamanikidzika izvo zvinosiya vanhukadzi nevanasikana vakatarisana nemamwe matambudziko akaita sekubatwa chibharo.
Kushandura kwaitwa mitemo kwakuita kuti magaro evanhu vagare vakambunyikidzika. Onai kuti kamwe rimwe chete rachigara baba vari vamwe chete, ragugara baba, ragugara mai, ragugara vana vakomana, ragugara vana vasikana. Chimwe chatikaona patsvakiridzo yedu ndechekuti pamusoro pemhuri iyoyo panotokwanisa kutoita kuti mhuri yemuroja, mukadzi nemurume nevana mukamuri rimwe chete kana nemiwo makazvitarisa. Asiri magariro akanaka evanhu, uye kana hunhu hwedu chaihwo chaihwo hatina kukura tichiziva kuti amai nababa vanorara mumba imwe chete ine mwana mukomana ine mwana musikana zvikabuda zviri zvitsvene.
Ongororo iyi iyo yakaitwa kwemakore matatu kubva mugore ra2013 yaive chikamu cheongororo yeSafe and Inclusive Cities yaiitwa munyika dzakasiyana siyana pasi rose, uye muZimbabwe yaitungamirwa neWomen's Law Center paUniversity of Zimbabwe vachishanda nesangano reOxfam Canada. Muzvare Chisango vanoti veruzhinji havazi kukwanisa kuwana rubatsiro kana kuitirwa mabasa vanotarisira kuitirwa nemakanzuru pamwe nemamwe mapazi ehurumende nekuda kwehuori pamwe nekuwanda kuri kuramba kuchiita vanhu mumadhorobha, izvo zviri kuita kuti vanhukadzi vatarisane nematambudziko ekushaya mvura yekunwa yakachena uye kugara munzvimbo dzakasviba, izvo zvinoisa utano hwavo nehwemhuri dzavo panjodzi. Vakaita ongororo iyi vanoti vari kuzivisa zvavakawana kune veruzhinji pamwe nemasangano akazvimirira ega vavakaita nawo ongororo iyi, uye vachazvisvitsawo kumakanzuru, kumapazi ehurumende pamwe nekuvamiriri veparamende senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akaburitswa pachena neongororo iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reitsvo. Marvelous Mhlanganya uye anotipa nyaya inotevera yaitwa naChioniso Janning.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji nhasi zvasangana kuzvipatara zvikuru muHarare nechitungwiza kucherechedza zuva reitsvo, iro rakatarwa neUnited Nations kuti riitwe gore rega rega china chechipiri chemwedzi wakurume. Pazuva iri madhokotera nevamwe vanoona nezveutano nemasangano pasi rose eitsvo vanopa dzidziso kune vanhu kuti vozvibatsira sei kuti vasabatwe nechirwere ichi chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika. Masangano eInternational Society of Nephrology neInternational Federation of Kidney Foundations anobatsirana nemasangano emunyika dziri munyika zana kuparidza shoko rekuzvidzivirira zvirwere zveitsvo. Zimbabwe Kidney Association inoti iri kubatana nemasangano aya kuwana zvikwanisiro nezvimwe kuti ipe dzidziso kuti itsvo dzakakosha sei pamuviri wemunhu, dzinoita basa rei uye dzinochengetedzwa sei. Dingindira regore rino rakatarisana nevana, sezvo vana vazhinji vari kubatwa nedambudziko iri. Muchirungu riri kunzi Children and the Disease, Move Your Feet. Dr. Rumbidzai Dawa inyanzvi munyaya dzezveitsvo pachipatara cheHarare Central Hospital. Vanoti itsvo dzinouraya chinyararire, asi pane zvinokwanisa kuitwa nemunhu wese kuti azvidzivirire.
Takatarisa vechidiki tione kurudziro yekuti kune pimedi yatinoziva iri kunzi Move Your Feet, zvinoreva kuti tinoda kuti vana vedu vange vachiita atinoti maactivities ano maphysical activities kakawanda pakati pesvondo. Tinowanzoda kuti vanhu vaite maactivities katatu pasvondo, kwe 30 minutes panguwa yega yega. Saka tiriku kurudzira vabereki kuti vakurudzira vana vavo kuti vawane mafizical activities avanenge vachiita kana mitambo yatingati mitambo kana masports.
Sachigaro veZimbabwe Kidney Foundation uye varizve Chief Executive Officer vechitungisa Central Hospital Dr. Obadiah Moyo vanotaura pamusoro pezvirwere zvinoenderana neitsvo.
Zvara nhasi zva.
Aiwa tinotenda Marvelous tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiya mina ndimi yake Makalele munhau dzechirungu.